Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikumi 17 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391.
Danho rakatora ndiroro rekuti charamba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo, asi nyaya yemasalary iri kuenderera mberi.
Vashandi vopindura padanho rehurumende rekuwedzera kwainoti yaita mioro munguva yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nekudimburwa kwaitwa mari dzavo dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevaviri uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere nezuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 8,283,000 uye vafa vadarika zvuru mazana mana nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 446,537. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vanodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana maviri negumi nezviviri kana kuti 2,212,000. Vafa muAmerica chete vadarika zvuru zana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 119,000. Mushure mekutenda kuti munyika hamusisina kugadzikana, hurumende nhasi yawedzera vashandi vayo mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadhora emuZimbabwe kana kuti 50%, uye ikati vashandi vanenge vopuwa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica vasingabatirwe mutero iri kunzi mari yeCovid allowance. Izvi zvaburitswa nebazi rezvemari kumashoko kuvatori venhau, asi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vatenda padandemutande ravo reTwitter kuti ichokwadi kuti vashandi vehurumende vawedzerwa mari. Mari iyi ichapiwa vashandi kwemwedzi mitatu hurukuro dzekuti vawedzerwe mari dzichienderera mberi. Izvi zvinotevera kukwira kwemutengo kwezvinhu zvakanyanyisa. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat inoti inflation yakakwira nezvikamu zviviri kusvika pazvikamu mazana manomwe nemakumi masere nezvishanu nezviga makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 785.55%. Tina ukwanisa kubata mutauriri wesangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Statsunga. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa haikwani zvachose. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere.
Isu panyaya masalari tagara tanga tisikiliye kuti masalari zi edu tukumada arima United States dollars. Seku uwira na kwa takaita ne hurumende muna 2012 kuti mari edu ye masalari inengere ma United States dollars. Ende mari yoyo yaga achinji kwa kuitwa kuma bond note ichi nziri 1:1. Saka istiri kuti atina mosho ya taka para uya apana chirangano cha taka puta kudiwilewa shandi. Wakaputa chirangano ichi hurumende. Ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri. Mari yanzi 50% increase yemasalari iyo. Isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa. Takonza kuti mamemba edu.
Saka vati kudi.
Awanika acha rejecta varamba kutambira danho iroro rekuti salari yanga ichimutiswa ne 50% iri kuma RTGS. Tatisi kuda mari yedu iri zvayanga iri. Iri kuma United States dollars.
Kopa COVID alaweza hapa muruti kudi.
Chino tambira edu nyaye COVID-19 allowance. Nekuti nyaya tangataka garataka taura. Asi tukutaura nyaya zema salaries. Zataurwa kunzi. Pangu wanika pacha iskwa statement ne hurumende. Kuti wa increase so and so figures. But nyaya zema salaries no garirwa pasi wanu. Ashitauri rana. Zingo impose guys. Decision. Inongo itikana yangu impose. Wata upa wa mashandi maria kati. Mashandi wanu wa miriri wao. Istiri wa tunga miriri wa shandi. Saka taifana inge tawiri rana mune jese. Gara pasi chuone sana todi todi. Saka asitano ratatora njirorore kuti. Taramba 50% increase COVID-19 itishaitora allowance yoyo. Asinya ya masalari iriku yende ramberi. Uye isu ticharamba chende ramberi neku demanda. Mariedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita.
Asika vachere inga vikupi mari mu madhora eku America. Nekuti tirikuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvakawanda wanda.
Hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari. Panguva yekunge tiri kuona mbowo uri kuiswa mukava mapepa nawo kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari ekutenga mishonga. Mishonga isinga exist wachiinflate maplies mama wachita mamillions ne mamillions nekuti wanenge waine maconnection awaine mugovernment. Chiona vakuru magovernment officials wachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinotoita nge dzichafema. Atos ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare. Sachigaro veZimbabwe Nurses Association muzvare Stembing Kosingoni vanoti vana mukoti varatidzira nhasi pachipatara cheparirenyatwa mushure mekunge mari dzavanotambira dzaderedzwa vasina kusumwa. Muzvare Ngoni vanoti mutungamiri wesangano ravo vaenda kunosangana nesangano reHealth Services Board asi hapana zvakati tsvikiti zvabuda pamusangano uyu. Vanoti nengo dzavo dzichasangana zvakare mangwana kuti dzizeye kuti dzotora danho ripi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo nhare dzanga dzisiri kudairwa kumahofisi esangano iri. Gati nzwei hurukuro ya itukwa na Mavilas Mshanganya uye we Studio 7 na Muzvare Ngoni.
Nasi vanuvara tizira mshire mekunge mnezuro vanuvaka wana mari ya vanga wasinga fungira utindoe ya wariku wana. The figure we were expecting yakauya iri lace yakatokatwa without any explanations kutishiri shukufamba sei kutisei ndazo wana mari shoma mwezuno in a time andru kutotive duwe tiwezereo mari mari ya chukwana ishoma. Mare tukwana ya bitwa na inflation. Mare tukwana ibonde ya icha shandi kwa kuda US dollar. Nekutimu njika matiri izozi. Shinzi inji, ma shops everywhere. vanhu vakabvumidzwa kuti vashandise US dollar. But inini semushandi wehurumende, se a health worker, sa nurse, ndiri kushandisa bond. So tatisori panguva yekuti tipeiwo US dollar yacho kuti tikwanise kurarama. Patava taona chi bond racho rakaslashwa. So that got people angry and people started demonstrating.
Maria murikuwana pari zvino yamapiwa yemwedzi uno yakamira sei uyezve Maria murikutarisira imi savana mukoti yakamira sei kuti mukwanise kurarama zvakanaka.
Maria tawana mwedzi unoyo is close to nothing. It's equivalent to around 50 US dollars. In a country yekuti US dollars yatova mari iri kushandiswa kwese, and there am I sanes ndiri kunzi ndakutambira $50. Saka mari iyo haina kana chainotibatsira kana chainokwanisira kutibatsira nacho. Taitokumbira hurumende kuti vatiwedzere mari iyoyo ya in US dollars, iri close to 750 US dollars to 1000 US dollars a month. Tingakwanisa kurarama kana zvakadaro. Asi $50 haina kana kwainotisvitsa, haina zvainotibatsira in a country kuti everywhere in the shops ndiyo mari iri kushandiswa. Kana usina US dollar uri kushandisa equivalent in bond of which is one and the same. Saka mari yatakawana izvozvo haikwani, haina chainokwanisa kutibatsira nacho.
Makwanisa here kutaurirana nehurumende uyezve hurumende iri kuti chii pane zvinetswa zvenyu?
Zvana nhasi avadongo vanova mutungamiriri wemukuru wezina, president wezina, vaenda pamwe chete nevamwe vehealth apex kuhealth service board kuti vanoona vakuru veko kuti vanzwe kuti vanoti chii, vanoexplaina kuti chii nekuda kwemari yauya iri slashed, iyo yagara iri shoma kudhara. Asi pavadzoka varatidza ivo kuti havana kuwana mhinduro inogutsa. Naizvozvo mangwana vanhu vachasangana zvakare kuti tione kuti todini munyika yakaoma zvinhu zvakaoma kudai.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Nurses Association Muzvare Stembinko Singoni vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muHarare. Kanzuri yeguta reBulawayo inoti nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura yave kutsvaga dzimwe nzira dzekuedza kuderedza dambudziko iri. Izvi zvaburitswa pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pfungwa dzekanzuru idzi dzabuda pamusangano waitwa pakati pevagari nekanzuru nhasi meya veguta vaSolomon Mguni vachiti hapafanirwe kuve nekupomhana uroyi nekuda kwedambudziko iri sezvo zvichizivikanwa kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyatsonaya mvura. VaMuguni vati humwe urongwa hwavainahwo ndehwekuchenesa mvura yemudhamu reKami kuitira kuti igokwanisa kushandiswa zvakare nevagari.
Tange tichitaura nevagari veBulawayo tinzwa kuti vari kurudi nenyaya yemvura inonetsa munyika. Ndombabu mama tano tingatora kunyanya wechaza wanyaye Kami damu ratukutira chakazara kuti ringa ita ere kuti mvura yacho irecyclation ndiso zvakare.
Vamwe vagari vanoti havazi kufara nenyaya iyi vachiti vanotyira kuti vanogona kuwana urwere nekuda kwemvura iyi sezvo mudhamu iri muchirasirwa mvura ine tsvina. Asi kanzuri inoti pave nenzira dzechizvino zvino dzinogona kuti mvura yakadai ishandiswe nevanhu pasina tsaona yekurwara. Guta reBulawayo riri kupa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwedambudziko remvura. Mune imwewo nyaya, veruzhinji muBulawayo vanoti bumbiro remitemo yenyika harifanirwe kushandurwa, mitemo yakawanda isati yavandudzwa kuti ienderane nebumbiro remitemo iri. Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebhiri reConstitutional Amendment No. 2. Mumwe mugari, Muzvare Teresia Musako, vati zviri kuda kuitwa nehurumende zvakangofanana nekuti munhu unodzora chipfeko chaunenge watenga asi usati wachipima. Vati hurumende inofanirwa kutanga yavandudza mitemo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika sezvo bumbiro iri rakabva muvanhu.
Zvinotinetsa ndezvokuti constitution yakaitika vanhu vakaibvuma. It's not like it's constitution yakanongwa, but it's a people driven constitution yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka zviripo hatisati tazvialaina, but now already we are amending Saka ngazvitangwe timbo implementa first, then we can talk of amending.
Mumwe mugari vamutulisi Hanana vatsigirawo maonero aya vakati kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuri kuda kuitwa uku kunokanganisa kuvepo kwehutongi hwejekerere nekuti kunopa mazimba akawanda kumutungamiri wenyika.
When this constitution was brought, vanhu vakavhunzwa vakataura kuti vanoda constitution yakamira sei. So kuti vanhu vashomana na vakwanise futi kureversa ma views evanhu vese, we feel it's very wrong. Tikatarisa futi nyaya yedevolution. Hatisati tava ne devolution bill iri implemented. The proper devolution to the constitution haisati yatanga kushanda. So we feel kuti first ngatitange ita aligna constitution tisati amend.
Zvimwe zvirikunze zvinoda kuvandudzwa nebhiri iri inyaya yekuti mutungamiri wenyika asarudze ega vanhu vaviri vanoda kuti vazove vatevedzeri vake kana kuti running mate muchirungu. Bhiri iri rinoda kupawo masimba kumutungamiri wenyika kuti akwerete mari dare reparamende richibvisirwa masimba ekuti rikwanise kudzivirira izvi. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Vatemba Chivheya vati kuita izvi pamwe nekuti mutungamiri wenyika ave nemasimba ekusarudza majaji ega kunokanganisa nyaya yekuti majaji aya ashande asina divi raakarerekera.
Zvinonyanya kundibata muamendments ari kupropoziwa ndezvekuti parliament yotorekwa masimba ekuti iite machecks and balances pakukweretiwa kwetsimba riri nehurumende. Saka tiri kuti parliament ngairambe ine simba iroro kuitira kuti hurumende isakwerete mari dzatisingazivi kuti zvoshanda chii. Chechipiri ndechekuti kuapointiwa kwemajudges, tiri kuti isu majudges ngaapointiwe zviri pachena. Zvinoita kuti nesuwo semacitizens tione process yacho kuti yaitwa nemazvo here.
Muzvare Stavile Mlilo vati nyaya yekuti nguva yekuti chikamu chemadzimai anopinda mudare reparamende asina kusarudzwa iwedzerwe hainyatsogadzirisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Tiri kukurudzira kuti zvona dai pava negender equality even within my political parties vabvumira kuti vakadzi vaite chii 50-50 pamukati memaningiri nawo maconstituencies avo.
Musangano wanhasi wange uri mumwe wemisangano iri kuitwa munyika nekomiti yeparamende inoona nezvemitemo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nyika dzakawanda pasi rose idzo dzakambenge dzambovhara senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 dzakatanga kubvumidza kuvhurwa zvishoma kwemakambani akasiyana siyana paine kurudziro yekuti vashandi nevashandirwi vatevedzere mitemo yakatarwa inodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Matano aya akaonawo vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana siyana vachidzokerawo kumabasa kwavo vachiedzawo chose kuti vateedzere mitemo yehutano wakanaka mabasa mavanoshanda inosanganisira kupfeka nhumbi dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, kugeza maoko nesipo uye kusiya mikaha pakati pavo. Vamwe vari kuunganidzira mari nezvekudya zvekubatsira zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura munguva ino yeCOVID-19 zvisati zvakwanisa kudzokera kumabasa. Izvi zviri kuitikawo muSouth Africa umo vanhu vakabatana mukubatsira vari kushaya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaFinals Chikunda avo vari kuPort Elizabeth kuSouth Africa vachitaura pamusoro pematano avari kutora mukuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19.
Mkoma imdo gara kupote Elizabeth ndonzi finals chikunda. Panya ya COVID ya kwa tiri kuno kwa sofa tiri safe. Tiri safe tulikuenda wako mabasa. Tijizoka. Tisa tapi ndo mabasa. Tumotoro wa temperature. Tijitendelea kutu mabasa. Umo muna alufamba wa jitora kutu ma temperature. Yedu each and every time. Nekutra kusanitizer. So those are true ngotoro. Tumotoro wa mabasa. Kutu ziaenda wakumba. Sada wapinda umba wato sudo sanitizer mba huko. Tungo tshaya kundiyeti kugaranti pa usanana. Mine tijifambo takapeka ma mask. Tino sanitizer futi. Tungo tezero sekuzo watino itwa.
Vamwe vanawe Zimbabwe variko ikoko vasati vatanga mabasa. Muri kuunzwa kuti vari kurarama sei.
Vanawe Zimbabwe vari kutambura vari kuno ku South Africa vakawanda. Vakawanda because pakatanga lockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Vamwe nanhasi vasati vadzokera kumabasa. Ende vamwe vengu vasiri prepared pane dambudziko rakauya. Kouya kune vengu vachangobvawo ku Zimbabwe. Vekungovauyiwa kuno kutsvaka mabasa. So tikatarisa vanhu ivavo vese vanhu vari kushupika vanhu ivavo. Vanhu vari kushupika tototi vari kushupika kuno vakawanda.
Saka vari kuzorarama sei vari kushupika ivavo? Pane masangano ari kuvabatsirawo here kana kuti vari kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeSouth Africa?
Hapana andatunanduwa chitakaona rubatsiro kubva kugovernment yeSouth Africa. Asi rubatsiro rinouya kujasti mune vanhu maindividual. Kana haya madona vanongo batsira panoshupika. Handina chandatunanduwa kuti zvauya through government. But rubatsiro vatinowana through my churches. Na wangu maorganization. No community yema Zimbabweans. Ndo vandinoziya sova vanoitifamba vachibatsira vanhu. Tichitendawo zvekare kune vaZimbabweans ari kunoku. Vanobatsirana. Vanobatsirana. Vamwe vanenge vaomerwa vanenge vashaya chikafu. Vanotaurawo vachibatsirwa nevamwe vanhu. Kune vamwe vanotobhadharwa marendi chaiwo. Saka ivo ndinotenda nevari kuno vane mweya wainawo wakanaka kubatsirana.
Zvii zvamunoshuvirawo kuti dai zvaitika mushure meCOVID-19 kana lockdown yamwe nayo.
Shuviro yangu mukoma, shuviro yangu inini. Ndiye kutodzokera kumusha kunyika yeZimbabwe. Bose vanotaura vanotaura achiti home is the best. Hongu ndiri pabasa ndiri kusenza ndinotambira mari. But hazvimbonaki nyangwe mari yacho inenge ichiwana hainaki. Bose inenge ichishuvira kuti dai ndichitambira ndiri kumusha kwangu. Ndichiitawo zvandinoitawo pamba pangu. Ndichivakawo zvandinoitawo kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe.
Nematambudziko atinonzwa ari kunza ari kumusha uku kunonogarika here kumusha vachikunda
terewa vanhu vari kumusha kwedu kuZimbabwe ndiri kuona sekunge kuri kutirwadzei chakanyaya kuipisa nyaya yenzara nzara ndiyo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yeCOVID bhozi kwagara kutori nenzara kudhara saka hei kuoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafinals chikunda vari parunare kuPort Elizabeth South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Magadi zvenyu vatereri makuna manaisi nyika kwamungadai muri ndinoitwa wose kai makaya chifamba ndiri kuno kuJoburg, Kenton Park. Ndakatarisa nawe chirwere cheCOVID-19 yeCoronavirus yatekeshera pasi rese kudai. Chirwere chatowo chirwere I think chekuti chatongorarama tinacho. So please ngatingochengetedzei utano hwedu kubudikidza nokugeza maoko, kupfeka maface mask yedu iwayo. Tisaiti kunge manecklace zvinonona mumunhu ari irembedza yamhuro muno makuita kunge necklace face mask iyai zvisina kukavha muromo uya uya ne mhino zvatinofanira kunge tichiita nepatinobuda tichienda kumashops weever kwaunoenda uchidzoka ukomba usati wasangana nemhuri tongogezawo maoko. Chirwere ichi COVID-19 ish yatikanganisa zvakawanda mabasa yedu amwe tichiita mabasa emaoko muno tadzoserwa kumashure zvakanyanya. zvekuti chero kuti tichengete mhuri muno zviri kurema kuchengetwa vari kumusha zviri kuti remera pari zvino handisi kuda kunyepa zviri kuti remei kuti tikwanisewo kuonawo vari kumba saka tirikungoti ei dai Mwari vatirwira pacovid yoiyi pachirwere checoronavirus ichi because chirwere ichi chadzoka chakuti hakuna kwekutizira kunyika dzese vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuafrica wavharirwa uri kuno uri kueurope wavharirwa uri kuno hakuna kwekuti unoti harigai ndiende kwakati saka ngatingozvichengetedzei utano hwedu vedwei pachirwere ichochi checoronavirus
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
munhau dzemitambo mutambi wenhabvu Tinokadevere akapewa mukana wekukweshana nevarume vane mbiri munyaya dzenhabvu apo chikwata chake cheLyon chiri kudzoka munhandare Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
utambi uyu aifanira kutanga kutambira Lyon mwaka unouya asi kukasandurwa kwenguva yekutenga nekunyoreswa kwevatambi nemhaka yecoronavirus kwamupa mukana wakakosha uyu veFIFA vapa zvikwata zvese mukana wekutenga nekunyoresa vatambi vatsva nguva ino mushure mekumbomiswa kwemitambo pasi rese vachigamuchira Kadewere Kulion kubva kuli Have mukuru wechikwata ichi vaJean Michel Aulas vakati Kadewere anokodzera kutambira Lyon mumitambo yasara yemwaka uno yeFrench League Cup neUEFA Champions League veFrench Football League havasati vazivisa kuti finali yeFrench League Cup iutambwa rini asi veUEFA vari kusangana nechitatu kukurukura kuti mitambo yeChampions League neEuropa Champions League ichafambiswa sei asi mutevereri wemutambo wenhabvu vaMalvin Makunike vanoti Kadewere anosvika pana Neymar kana akave nechinangwa chimwe chete
uyoyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa akaisa effort anogona kusvika ana Neymar vayaka chino Kadewere kumberi anogona kupfuurira
pari zvino Kadewere ari mukamba neLyon kugadzirira mitambo iri kutevera iyi totarisa mutambo wecricket vanotungamira mutambo uyu veIndia veBCCI vazivisa kuti chikwata cheIndia hachichakwanisa kushanya kuZimbabwe musi wa22 nyamavhuvhu sezvavaive vakavimbisa veBCCI vanoti vanga vachitarisira kuti munyama mvuvhu chirwere cheCOVID-19 chinenge chadzika asi hazvisi kuratidza saizvozvo India yamisa zvekare mutambo wayo neSri Lanka uyo ungafarira kutanga musi wa22 chikunguru asi mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti hurumende yemuno ikabvuma vari kutarisira kuti mutambo wavo neAfghanistan muHarare Sports Club muna chikunguru uchaenderera mberi muteveri wemutambo uyu vashingirai miti vanoZimbabwe inofarira kumisa kurohwa kwairungoitwa nekukunda Afghanistan
ziwa atirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa ike zvezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru
vatambi makumi matatu nevatatu vari mukamba mushure mekuongororwa utachiona wecoronavirus mukupera kwesvondo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa reZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Sezongu waidi ya pera rigaiti mbotarisa msore na uzwa kare. Uwandu evanu wabatuwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391. Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzawedzerwa nhasi nehurumende. Vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yekubvisirwa dzimwe mari dzavanga vachitambira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda.